mashoko atorwa sangai akakosha pakuti vari kutaura rwendo rwavo. Ndoti ndikutanga vari kutaura rwendo rwavo, kutanga vari kuZCTU vachishanda, vachiita zvekodzero dzevashandi, vachizofoma NDC, vachirwira kodzero dzevanhu, democratization yenyika nekupinda musarudzo dzavakapinda nezvibinga mupini zvavakaona vobva vapinda munyika. Mudambudziko riri munyika idambudziko guru nderekuti afta vamugato vabviswa hongu vamugabe vanga vakanganisa upfumi hwenyika, vakanganisa politics dzenyika, vaondonga nyika zvakanyanya. Tikava namunangagwa ari kupinda, asi tisambe tina munangagwa aisineya kuti vangotora ichinzvimbo kubva kuna vamugabe, asi kuti vachaita sei kuti zvibinga mupini munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzesarudzo, munyaya dzemaelections, munyaya dzezvoupfumi zvinopedzwa sei. Saka vari kuti hazvisina kuti mugabe aenda. Vanhu vabva vadzoka futi kumusangano kwavo tugati no, vakataurira vana vezimbabwe kuti vane chirwere checolon cancer ende vafamba nacho vachitenda vanhu nesapoti yavakapa. Asi vanozotaura chimwe chandaona chakakosha kuti aiwa, ini pane zvandakaita mazuva akaperawo vakaunza mama mapurice president maviri vamudzuri navachamisa, vakaisa vanhu vechidiki vanga generation yevanhu vechidiki kuti inge iri inodrive the future yepati yavo nefuture yestate, nokuti vari kuti izvo nyika yeZimbabwe neAfrica in general iri kombozi nevanhu vakaita vechidiki, kuri vati remangwana riri mumageneration revanhu vechidiki. Asi tiri panyaya iyo zvinoita kuti vatangirai vari kurayira nhaka yekuti vanenge vashanda vaitawo zvavanokwanisa munguva yavo, asi urwere hwavo vanenge sevari kuda kutaura kuti vanoda kuti vawane mukana wokuzorora vasingachaiti rigorous politics, vachatenda to health yavo, which is something very very important and very significant in the history of the MDC, but also in the history of Zimbabwe, but also in the history of Africa fundamentally. Vane vakuenda kulevo yana Mandela ndokulevo yakudandwa navatsvangira kana vakaita zvekuti munhu unoona kuti ah, ndaitawo zvandaita asi nezvandiri kufesawo urwerwa nawo handichakwanisi kuti ndidini, ndiindise bato rangu mberi nokuindisa politics dzenyika mberi.
Asi mashoko atiri kunzwawo ndeyekuti imo mubato macho munenge matotanga kunetsana kuti mumwe mutungamiri wosarudzwa sei.
Zvataurwa navatangira ya mavanamboti vanoda kupangana kana vanoda kuti ngana aitezvo, vati kuchaitwa maprocesses ari democratic. Ende kana zvinhu maprocesses ari democratic zvinoratidza kuti vanhu vanosarudzwa sei mumusangano, munhu anotungamira musangano wavo sei, munhu muMDC anotungamira musangano wavo through sarudzo.